Ndinofara kuti kutaura nemi panguva yakadai ndichikudza kuti takapora semhuri yangu yese. Totenda Mwari wamasimba ose wakatiporesa kwakusogona kwedu asi dzadziri nyasha dzaMwari. Kunyange yes, my daughters were there, but totenda Mwari. Mwari ndiye mukuru pane zvinhu zvose. Saka ndotenda panguva ino nemhuri yese yeZimbabwe yakandinamatira nevese vakandibatsira vakutendai panguva ino. Kuti aiwa isu semhuri takapona, we are now negative 100%.
Mungatiudza kuti vana chiremba vakaita sei chaizvo kuti vazosvika padonho rokuti imi hamusina chirwere ichi kana kuti muri negative?
Ndirotenda nemubvunzo iwoyo. Zvinoitika ndezvekuti mutemo from WHO unoti izvoni, munhu kana warwara watestwa positive unofanira kana wakunzwa kuti waright unozotestwa kairi. Kekutanga otestwa unongotorwa futi masembosi oendeswa kulaboratory otestwa again oonekwa kuti uchiri positive kana kuti wanegative. Saka apa takatestwa kekutanga we were negative, wakazoya kechitu after 3 days tikatestwa again tikaonekwa tirizve negative. Saka ndipo unochinzi wapora. Saka takachiudzwa nemadoctors zvanzi aiwa matest ese aita kuita kechitu ese ari right, muri negative. Saka mapora mese semhuri. Saka muri kuona tiri paine 5 vanhu vakapora, ini nemhuri yangu tiri 4 nemumwe, asi isusu tiripo tese tiri 4 pa 5 wakarecover.
Saka kutaura kuno mese muri kunzwa zviri nani, hapana kana pari kudzimba hapo?
Hapana kana pari kudzimba because zvakatora I think a week after my results abuda. Takazogara futi 2 weeks tiri mumumba tisikambobudi tichida unasa kuona kuti tasimba zveshuwa here. Takatotanga kubuda this last weekend musi weSunday ndipo tatanga uchibuda panze tanasa kuona kuti tafit.